Mutongi wedare re High Court Justice Noctula Moyo vati MDC Alliance inokwanisa kuenderera mberi nemusangano wayo pazuva rainoda mushure mekuzivisa mapurisa sezvakafanira uyewo kuti musangano uyu unofanirwa kuitirwa panzvimbo ine zvimbuzi. VMDC Alliance vaive vaita chikumbiro chechimbi chimbi kudare re High Court musi wechishanu chapera mushure mekunge mapurisa arambidza musangano wavaida kuita pambizo 4 Shopping Center Mukwekwe nemusi wesvo. Justice Moyovati nekubvumirana kwemapoka maviri munyaya iyi zviri pachena kuti chikonzero chikuru chaive chaita kuti mapurisa arambidze musangano uyu kwaive kutyira kuti musangano wakadaro waigona kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. Vati MDC Alliance inogona kuitira musangano wayo munhandare yeMbizo Stadium. Vatondera ichitere rimwe remagweta ange akamirira mubatanidzwa weMDC Alliance vatsinhira parunhare zvaturwa nedare vakati vakamirira kuwana magwaro emutongo uyu kuti vazosvitsa kumubatanidzwa weMDC Alliance. Mune imwewo nyaya vaFrancis Mangwendeza mumwe wevanhu vaviri vaive vakamirira MDC Alliance mukukwikwidzwa kwemumiriri weBulawayo South vakwira kudare reElectoral Court vachipikisa kusarudzwa kwavaRaj Modi veZANUPF. Kutaura vaMangwendeza, vaMachova Namuye vaudza Studio 7 kuti vaMangwendeza vari kutsutsumwa pamusoro pekuti pamberi pesarudzo dzemuna Chikunguru Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa gwaro raive nemazita evanhu vainzi vakati havachakwikwidzwa musarudzo. Zita ravaMangwendeza raivawo pagwaro iri zvisinei kuti vaive vasina kutaurira ZEC kuti havachakwikwidza.
Zvaitwa ndezvokuti the Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa zita rake papepa noti zichitaurira vanhu kuti anobuda mucompetition yacho iye asina kubuda. So vaMangwendeza vakati tiendese kuHigh Court chikumbiro chekuti nyaya yacho iyoyo igotariswa kuti aina kukanganisa kugadzirwa kwesarudzo MP4.
Vanhuwe vati vamirira kunzwa kudare kuti nyaya yavo ichanzwikwa riini. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupikisa zvinenge zvabuda musarudzo kupedza nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.